garo ziva kuti nguva ino inguva yezororo rekisimusi, inguva yezororo renyuye. Saka haibishi batamurebata mupupi vanhu vachitamba vachizama kuti vange vane zororo iroro rakanaka, zororo rinodakadza, nyange zvavo vachizoita general disease mushure mekunge vaita kufamba ikoko kwakanyanya kudaro. Takatarisa mudhorobha reJohannesburg, tinoona kuti vanhu vatanga kufamba zvikurusa, kunyange zvazvo vasati vanyanyisisa kusvika pekupedzisira paya, vaakutifambei. Asi zvinhu ndo zvavakunyanya kutumirwa pari zvino, nekuti vaya vaya vanenge vasingakwanisi kuzoenda kumusha vanenge vachinyanya kutumira zviri zvino. Uye chinonyanyoratidza kuti vanhu vaakuenda vakawanda, mitengo yemabhazi yekuenda kuZimbabwe. Takatarisa hedu kuenda kuBuriwayo, mutengo wakati wakwira uchiri pa400 rand muzuva ranhasi, tisingazivi ramangwana vanenge vachienda uko Vic4 zingavange vakatarisirawo kubata mari inoita 550 rand. Vari kuenda kwamutare mabhazi ari kutangira pa425 tisingataure nemazita kusvika pa560 ndo mutengo uriko muzuva ranhasi. Vari kuenda kuHarare ndo kwakwira, Harare yakwira nenyaya yekuti vari kukwira vacho vanenge vati wandei. Saka vanhu vanokwira vakati wandei, mutengo unoti kwirei. Harare zuva ranhasi ranga yapa 600 rand munhu mumwe chete kuti anga achibva muJohannesburg kuenda kuHarare.
Vazhinji tiri kunzwawo mune dzimwe nzvimbo vari kuchema kuti haa, nemamiriro akaita zvinhu kumusha vangangosarudza kutumira zvinhu pane kuti iyo vanga vachizoenda kumahoridhe. Muri kusanganawo here nevari kudaro muSouth Africa?
Hongu vakawandisa zvikurusa, kunyanya vanoshanda mumakambani vaya. Kunana 18 ndokundo kunenge kuchivhara makambani. Saka kana taakunana 18 bhazi rinenge raazoruma munhu rine chirova panonzi paspetsoka, kana vanotaura vanoti paspetsoka, zvekuti mari iyoyo munhu akatenga achipedzera girosari rake chinhu zvinobatsira. Nekuti ukatarisa kuti musi weFriday wekupedzisira ndounowanza kuvharwa nemakambani akawanda uringori musi wa20, mabhazi ndo paanenge ari pakudhura zvakanyanyisa. Saka vanhu vanongopedzisira vangotumira zvinhu voregera kushandisa mari vachikwira bhazi rinenge richiita 1200 rand, voshandisa mari iyoyo kuti vange vachitumira vadikani vari kumusha kuZimbabwe.
Tichitarisawo mamiriro akaita nyaya dzeupfumi kuZimbabwe, pane zviri kuitawo here kuti vari muSouth Africa vanga vaine kutaura kana kugunun'una?
Hongu kugunun'una hakungapereka kana zvinhu zvisina kumira musha munyika. Munongoziva kuti tine chitarisiro kuti vanhu vanofunge vachitumira mari dzekuti kana kwira vemuzvipatara vadikani vange vachirapwa kuZimbabwe ikoko kwokutumirwa iyi mari. Zvino zvasvika pakaoma pekuti vanhu kana varwara vari kuZimbabwe ana chiremba havasi kwemabasa. Ukada kutuza ane plani yekuti vadikani vachienda kunze kwenyika, kungave kuMozambique, kungave kusouth Africa, kungave kuZambia, mapasipoti hakuna. Saka taita dambudziko zvikurusa risingagwanisike kuti rigadzirwe nevanhu, kuti vati rigadzirwe nehurumende. Saka mabiraaaumu renyika yeZimbabwe tinoona kuti ruzhinji rwuri kugunun'una zvakanyanyisisa, zvekuti vanhu vasvika pakupererwa vakabata mari dzavo, asi mari dzinosvika padzinoti dzinenge dzisashande. Nekuti zvimwe zvinhu zvinenge zvichida hurumende mukati, zvakafanana nekugadzirisa mapasipoti zvinoda hurumende mukati, zvakafanana nekuti kunge kuine vachiremba zvinoda hurumende mukati.